This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira gana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro ndira 26 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dare repamusoro nhasi harina kutara zuva rekunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemagweta ari kumirira varimi vari pamanzou, avo vari kuda kunzi vabve papurazi iri kuitira kuti rigariswe mhuka.
MDCT inoti manyepo mashoko ari kubuda ekuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kuramba kupinda muurongwa hwehurukuro yekuziya matambudziko atarisana nenyika.
ZANU-PF inoramba kutambira chikumbiro chemanikaland chekudzinga mubato zvachose vose vanonzi vaitsigira amai Joyce Mujuru.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Dare repamusoro nhasi harina kutambira zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare nemagweta ari kumirira varimi vari pamanzou kumazowe, avo vari kuda kunzi vabve papurazi iri kuitira kuti rigariswe mhuka. Mhuka idzi dzinonzi dziri kuda kuchengetwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Gweta revagari ava vatonderai Bhatasara vainge vakwira kudare nechishano vachigunun'una kuti hurumende yainge yaendesa mbizi papurazi iri idzo dzoonesa vanhu ava ndondo nekudya zvirimwa zvavo uye kutadzisa vana kutamba panze nekutya. VaBhatasara vaudza Studio 7 kuti vachiri vakangomirira negumbo rimwe kuti vanzwe kuti nyaya yavakapinza mudare ichanzwikwa riini.
Chikumbiro chavo kudare chaive chekuti mbizi mazana maviri dziri papurazi apa dzibviswe mumaawa makumi mana nemasere, sezvo kudziendesa papurazi iri kwaive kutyora mutongo wedare iro rainge rati vanhu vari papurazi apa havafaniri kubviswa vasina kuwanirwa pamwe pekugara sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Vari kunzi vaite izvi igurukota rezvezviwanikwa vaSevia Kasukuere, gurukota rezveminda vaDouglas Mombeshora, gurukota rezvemukati menyika vaKembo Mohadi uye bazi rezvemhuka dzesango reZimparks. Hatina kukwanisa kubata makurukota aya, asi vagari ava vanoti vari kushushikana nekuti pane vanhu vauya nhasi vachiti ndevekubazi rezvekuverengwa kwevanhu kana kuti census vachinyora mazita avo. Tabata mumwe mugari wepapurazi iri vatichaona mabhuru kuti tinzwe zviri kuitika.
Nhasi zvanga zvisina kumira zvakanaka, pasvika vanhu vanga vachizvitiwo ndevesensus, saka vanga vachiiti nyora vanhu mazita nezvinhu zvaonazvo, asi vanga vasingaendi dzimba dzese, vanga vachiita kungosvetuka svetuka dzimba dzacho. Saka vanhu paonawo vanhu ivava sovanhuwo takaputsirwa dzimba togara panze, vanhu vachioka makumbo vachimhanya kwira mumakomo chaivo.
Ko vanga vachitizei vanhu?
Vanga vakusha nokuti panga pakuita runyero kupeo kuti inganguva iri black boots.
Saka vati ko census inogoitwa, ko kuverengwa kwevanhu kunogoitwa iko zvino here? Handiti zvinoitwa kamwe chete munyika, vanga vachitsanangura kuti kudii ipapo.
Ndizvo zvatishamisa, naivo tavabvunza kuti tisitoziva kuti kana kuchiitwa census mumapepanhau zvinobuda mumaredhio zvinobuda, asi census yenyu inoitwa pano musha wakapazika wakadai, hatizoti census yerudzi.
Vati kudii?
Vati isu census yedu toda kutsvaga kuti pane zvirwere zvakaita sei kuti tigoona kuti toisira mapoinzi kuti vanhu varapwe zvirwerezvo padhuze panoenderana nezvirwere zvinezvi muarea.
Matenderana nezvavanga vachitaura here?
Hatina kutenderana nawo.
Sei musina kutenderana nawo?
Chatisina kutenderana nawo ndochokuti nokuti handi wesensus ibazi rehurumende kaii. Kana hurumende ichitiyo haitizive panapa, kevo vazotiziva sei kuti panofanirwa kuverengwa vanhu?
tirikunzwa kuti pane mbizi dzakaiswa paBrazil. Zviri kufamba sei? Pane dzimwe mhuka dzazouya here?
No, hakusati kwauya dzimwe mhuka. Kune magonyeti matatu embizi akangofurudwa, akafurudwa huri usiku. Saka ndidzo dzichiti mhuka dzichirimo, hakusati kwauya dzimwe.
Vatichaona maburu mugari wepamanzou kumazowe. Vanga vari parunare kumazowe kwakare. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Bato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai rinoti manyepo mashoko ari kubuda ekuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe machechi vari kuramba kupinda muurongwa wehurukuro yekuziya matambudziko akatarisana nenyika. Mutauriri weMDC Tivaobet Gutu vanoti bato ravo harisi iro riri kutungamira urongwa hwekuti pave nehurukuro pamusoro pematambudziko ari munyika, saka vanhu havafanirwi kushandisa mukana uyu kutsoropodza bato ravo. Bepanhau reHerald rinoti mamwe mapato ezvematongerwo enyika aramba kuti ane chekuita nemusangano uyu, achinzi ari kuti vatsvangirai havana masimba ekudaidzira musangano wakadai. Asi vaGutu vanoti musangano uyu uri kukokerwa nevanhu vane chiremera munyika vavasingagoni kudoma nemazita pari zvino. Pane urongwa hwekuti paitwe musangano unosanganisa mapoka ose ari munyika unotarisirwa kuuya nemazano angabatsira vana veZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Awo manyepo okuti tiri kupiwa gotsi nevatiri kukoka vedzichechi, neve mabusiness, ne student body, ne civic society, ne mapato ematongerwe enyika. Chandinoda kuti vateereri vazive jonga ndechekuti musangano uyu weNational Convergence Conference hausiri musangano weMDC yavatsvangirai chete. Musangano wevana veZimbabwe vanoshushikana nokunetsekana nemagariro atiri kuita eunhapwa nekuda kwekutambura kwatiri kuita.
Saka imi vaGutu, kana bato renyu risiri kutungamira kurongwa kwemusangano uyu, ndiani ari kutungamira?
Musangano uyu uri kutungamirirwa nevatikangotiwo munzwi rechirungu maeminent persons, madzimai nevanhurume vanoremekedzwa, vanobva kudzichechi, vanobva kubusiness, vanobva kustudent bodies, vanobva kucivic society, vanobva kulabor nemamwe mapato akadaro. Hazvirevi zvokuti ndisu tanzi taakutina vamwe kuti chiuyai kumusangano wavatsvangirai, kwete. Isu tinotovawo vamwe vevachange varipo pamusangano apo. Vanhu vari kumanya kana kumanyisa bhora rokutiunganidza vanhu vamwe vasingatovei nezvokuita nezvematongerwo enyika.
Mungadoma here vamwe vevanhu vari kutungamira kurongwa kwemusangano uyu kuti mujekese pamire bato renyu?
Kuti ndidome mazita pari zvinojonga ndinenge ndapisira, nekuti vanhu ava vanhu vanoremekedzwa mitekwatekwa.
Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa riini uye zvii zvauri kutsvaka kuburitsa?
Musangano uyu tinomutarisira kuti ungangoitwa mukati memwedzi miviri kana mitatu inotevera. Zvinangwa zvikuru zvatinotarisira kuti tive nazvo kana kubuda nazvo ndezvekuti tione kuti tingaita sei kuti tibatsire nyika yedu kuti ibve muunhapwa hwaaiswa neutongi hwoudzvanyirirwe ZANU-PF.
Vanga vari mutauriri webato reMDC Tivaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Munyoro anoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU-PF vaSevia Kasukwere varamba chikumbiro chebato ravo Manicaland chekuti nhengo dzeparamende dzinonzi dzinotsigira vaDidmus Mutasa dzidzingwe mubato. Izvo zvinotevera musangano waitwa kwaMutare nhasi. Mutoro wedu wenhau Lloyd Moyo anotipa nyaya iyi.
Vakasukuwere vaudza Studio 7 mushure memusangano wanhasi kuti hapana nhengo yeZANU-PF ichadzingwa mubato, sezvo ZANU-PF yakabuda nechisungo chekuti haichadzinga vanhu zvichitevera kupera kwakaita Congress muna zvita. Vakasukuwere vati vakadzingwa mubato ndivaJabulani Sivanda, avo vaive mutungamiri wevaimbove varugiri verusununguko pamwe nevaimbove mutauriri weZANU-PF varugare Gumbo. Waka sukuwele vanuti ZANU-PF haina umo urongwa weku dzinga nengo zaka viskwa nyembe mazuwa pera kwete.
That's not our position.
Sekuzwa kwangu position ni bato redwe ZANU-PF ndire kuti vose wakambomiswa mbato re ZANU-PF. Wachangura mba wangore nengo zebato iri. Wachangura mba zve vari ma MPs kana vari ma MP. Waka sukuwele vanuti jirukit kwa kunengo zati za dzingwa mbato iri. Kurangwa chete nezva vanopomerwa kuti vakaita asi havazi kuzodzingwa mubato iri sezviri kutaurwa nevamwe vemuzano PF
within the party structures.
Zviriponde zvekuti vakamiswa kunge vari mubato rezano PF vachangoramba vachingorangwa. Kurangwa kwavo hazviri kuti vadzingwa. Tinopa mhenzaniso savainokiporusungazi vakangosuspendwa chete asi hazviri kuti kususpendwa kwavakaitwa mubato rezano PF kuti vadzingwa. Mashoko avakatsukuira anotevera mashoko evakasanobata chigaro chasachigaro weZANU-PF mudunhu reManicaland vasamewo ndenge avo vauzidza musangano wanhasi kuti dunhu reManicaland rainge rabuda nechisungo chekuti vose vaitsigira vaimbove mutevedziri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru uye vaimbove munyori wezvemabasa vaDidmas Mutasa vadzingwe mubato reZANU-PF. Vaundenge vaudza vakasukwere kuti dunhu reManicaland rinoda kuti nhengo dzeZANU-PF dzakaita savamunacho Mutezo mumiriri wechimanimani West mudare reparamende vadzingwe mubato uye vasamirire ZANU-PF muparamende.
Kubva kuvanhu vakavaita background vachitaura what transpired nezvavakaona zvimwe zvichemo background for example nyaya yekuti pachine confusion tune magama talks vamwe maMP vakabviswa vakasuspendwa muparty asi they still hold chigaro cheuMP and feeling yevanhu vedu ndeyekuti
Vaundenge vanga vaudzazve vakasukuwere kuti dunhu reManicaland rinoda kuti vamutasa vadzingwe zvachose mubato reZANU-PF nekuda kwezvavainge vanyora vachisoropodza kongiresi yechitanhatu yeZANU-PF yakaitwa muna zviita. Asi kurudziro iyi yarambwa kutambirwa navakasukuwere vachiti bato haringaputsi chisungo charakaita. Zvichitevera kusataura nenzwi rimwe chete mudunhu reManicaland maererano nezviri kuda kuitwa kunhengo dziri kupomerwa mhosva yekuti dziri kuchikwata chinozivikanwa nekuti Gamma Talks amai Hopa Muchingori Kashiri imwe nhengo yeCentral Committee varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti zvakataurwa navaundenge ndiwo maonero edunhu rino. Imwe nhengo yeCentral Committee vasupamandi wanzira varamba kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti titaure nemutevedziri wemutauriri webato vaOliver Manipaka avo tisina kukwanisa kutaura navo. Dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzange dziri pamusangano uyu dzinosanganisira vaPatrick Chinamasa, vaKudzi Chipanga, vaChris Mushowe nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaInternet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuyeuchidzai kuti chirongwa chenyu chavane Facebook page endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mauto emuNigeria anoti kurwisana kutsva kwatanga nhasi pakati pehurumende nechikwata cheBoko Haram. Izvi zvaitika zuva rimwe chikwata ichi chatora muzinda weMauto kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwedunhu reBono. Chikwata ichi chakarwisa zve guta re Maiduguri. Mutauriri wemauto General Chris Olukolade vaudza VOA kuti mauto arikurwisa chikwata cheBoko Haram achishandisa ndege pamwe nemauto epasi kuitira kuti atore muzinda wakapambwa nezuro uyu.
Mumwe mukuru mukuru wechikwata cheLord's Resistance Army amiswa kekutanga pamberi pedare reInternational Criminal Court muHague. Dominic Ongweni abvuma mudare kuti ndiye Dominic Ongweni akaudzwa mhosva dzaari kupomerwa. Mutongi wedare ati nyaya iyi ichatanga kunzwikwa musi wa24 Nyamavhuvhu.
Va Alexis Tsipras vatoreswa mhiko semutungamiri wehurumende yemuGreece, asi nyika dzemuEuropean Union dzirikuramba kutambira chikumbiro chavo chekuti nyika iyi ibvisirwe chikwereti chayo uye kuti ikwanise kutaurirana pamusoro pezvirongwa zvekugadzirisa upfumi zvakatarirwa nyika iyi neEU.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizdig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa Wizdig, tsvagai channel yakanzi CHZIM. Kana muri kunetse kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare, mosikana zvakare, kuitira kuti munyatsotibata pachannel CHZIM. Channel ZIM inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepaintaneti pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7, anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Sangano rakazvimirira roga reElection Resource Center iro rinokurudzira sarudzo dzakachena uye rakanga richiona nekufambiswa kwesarudzo dzakaitwa kuZambia, rinoti sarudzo dzenyika iyi dzakaitwa nemazvo uye bazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rine zvakawanda zvarinogona kudzidza kubva kuElectoral Commission of Zambia. Sangano iri rinoti gwaro revoters roll rakapiwa mapato ose akanga achikwikwidza pachine nguva, izvo rinoti hazvimboitiki muZimbabwe. VaEdgar Lungu ndivo vakakunda musarudzo iyi uye nhasi vadoma amai inonge wina avo vakambova gurukota rinoona nezvenyaya dzemadzimai semutevedzeri wavo. Valungu vakatora mhiko nezuro pamabiko akapindwa nevatungamiri venyika dzemuAfrica vanosanganisira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vanowawosa chigaro weSADC. Vachitaura nezuro kumabiko aya, vaMugabe vakakorokotedza mapato eZambia pakuita sarudzo idzi murunyararo. Asi pane vatsigiri vemapato anopikisa ekuZambia ikoko vakaratidzira nemusi wemugovera vachishora utungamiri hwavaMugabe kuLusaka. VaMugabe vari kutarisirwa kutora utungamiri hweAfrican Union pamusangano uchaitwa kuEthiopia mazuva mashoma anotevera. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini kuti tinzwe mafungiro avo.
Chekutanga ndingangoda kungoti ndikupei semuenzaniso. Kana muchivhota kuZambia zvavanoita ndezvekuti vanoti chiya chinonzi voters roll, gwaro revavhoti, hachisi chinhu chainge chakawandiswa. Vese vaiongorora sarudzo idzodzo vaikwanisa kupuhwa gwaro iroro pachine nguva. Vese vezvematongerwo enyika vakapuhwawo gwaro iroro pachine nguva. Chechipiri, gwaro iroro raishandiswa pakuvhota igwaro raiva nemufananidzo wemuvhoti. Saka zvavaiita ndezvekuti pakuvhota paya munhu aita akapinda polling station kuzovhota, vaidedzerwa kunzi mingi uya azopinda mupolling station muno ID number yake yakamira yakati yakati. Muvoters roll, mugwaro revavhoti iyeye munokwanisa kumuona papeji yakati, mutarisei nekuti pane picture yake. Zvichireva kuti vaya vanenge vachiongorora sarudzo kana vakamirira nezvematongerwo enyika mupolling station imomo vaikwanisa chatingati pachirungu kuverifya kuti aiwa zveshokwadi uyu ari kuvhota ndiye chaiye chaiye anofanira kunge achivhota. Saka izvozvo zvinhu zvandinoona zvinenge zvakabatsira kwazvo kusimbisa sarudzo yekuZambia uye zvekusimbisa kune vagari vemuZambia kusarudzo yavo richabatwa mune zvakachena zvakarurama zvisina kakuzovawirirana pamberi apa.
Pane vanhu vakaratidzira vachishora vamugave kuZambia ikoko nemusi wemugovera. Makazvionawo sei izvi?
Izvi takazviona handingati ndingaziva kuti zvakabva nepi, asi chatakangonzwa ndechekuti vakaratidzira kudaro vanga vari vatingati masupporters imwe bato ranga richikwikwidza musarudzo iroro. Bato iri ranga risi kufara sezvaingoitawo vamwe mapato emuZambia nguva iyoyo. Vanga vasi kufara nenyaya yekuti vaiongorora sarudzo vachibva muSadak nevaibva kuAfrican Union vakakurumidzisa kutaura kuti sarudzo yemuZambia yanga iri sarudzo yanga yabatwa pachena iwo maresults acho asati abuda.
Vamugave vari kutarisirwa kupinda pautungamiri hweAfrican Union mazuva anotevera. Muri kuona seutungamiri hwavo?
Pakupuhwa chigaro ichocho hachisi kungopuhwa chakamirira chega. Tiri kupuhwa chigaro ichocho paine tarisiro yekuti Zimbabwe ichatanga kuita zvinhu sekutenderana kwakaita nyika dziri muAfrican Union. Ichatanga kunge ichikwanisawo kumiririra dzimwe nyika dzinenge dzichitarisana nematambudziko, asi kumiririra nyika dzinenge dzichitarisana nematambudziko akafanana needu dzichitadza kumagadzirisa isusu zvichange zviri zvinhu zvicharema.
Vatawanda Chimini ndiwo mutungamiri wesangano reElection Resource Center. Vanga vachitaura vari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Masangano akazvimirira ega kana kuti Massive Society Organization anoshanda neAfrican Union anoti ari kushushikana zvikuru nenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachange vachipiwa matomu ekuita sachigaro weAfrican Union pakupera kwemusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica uri kuitwa svondo rino muAddis Ababa, Ethiopia. Vachitaura kuvatori venhau vaEvis Nkiragi vesangano reThe AU We Want Coalition vati vatungamiri veAU vanofanira kutsvaga sachigaro anochengetedza kodzero dzevanhu, anotonga nyika yake zvine jekerere zvinoenderana negwara reAfrican Union Charter. VaEvis vati vari kushishikanawo zvikuru semasangano akazvimirira oga pamusoro penyaya iyi. Vamugabe varikutarisirwa kupiwa chinzvimbo ichi pakupera kwemusangano uyu, zvinoreva kuti vanenge vava sachigaro weSadak zvakare panguva imwe chete vari sachigaro weAU. Nhasi makurukota ekunze kweAfrica atanga musangano wekuongorora zviri kuitika muAfrica kusanganisira nyaya yeBoko Haram, Al-Shabab, Central African Republic nedzimwe.
Mukuru anoona nezvezvirwere zveHIV, AIDS netuberculosis mubazi rezveutano, Dr. Owen Mugurungi, vanoti Zimbabwe iri kubudirira zvikuru mukurwisa denda rerurindi, kunyange hazvo pachiri nerumwe rudzi rwechirwere ichi rusiri kudaira mishonga. Dr. Mugurungi vanoti bazi ravo rave nemishini yekuongorora zvirwere zveTB zvakasiyana-siyana kuitira kuti vawane marapiro echirwere ichi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navo kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya yechirwere cherurindi kana kuti TB munyika yedu yeZimbabwe ndeyekuti gore rapfuura takaona vanhu vanove vashoma pane mukore apfuura panyaya dzechirwere ichi. Zvichireva izvo kuti nyaya yechirwere cheTB tichinayo muZimbabwe haisati yapera. Tinofungidzirawo isu kuti vanhu vatiri kuona vanorwara nechirwere cheTB vashoma pane vatinofungidzira kuti vanacho. Saka tinofanirwa kushanda zvakanyanya kuitira kuti tiwane munhu wese anorwara nechirwere icho. Chechipiri ndechekuti kune chirwere chatinoti multi drug resistant TB kana kuti MDR-TB.
Ko iyo mhando yechirwere chamuri kutaura ichi chinokonzerwa nei?
Ichi chinokonzerwa nekuti munhu anenge asina kunyatsomwa mushonga yake zvakanaka, ambomira kumwa mushonga kana kuti mushonga uyu ukamu usingabitire zvakanaka iyo kuti handishani ndongoreka TB yake isati yapera inozopedzisira yaane simba rakawanda rekuti mushonga watanga tishandisa wayo hauchashandi saka ozopedzisira ave multidrug resistant TB.
Zvii zvamuri kuita kuona kuti vanenge vabatwa vane chirwere ichochi vawanikwewo vachipiwa rubatsiro?
Ndofara hangu kuti panyaya yedu yekuongorora nekutarisa vanhu vatakaona gore rakapera vane chirwere chemultidrug resistant TB vanga vari vakawanda kana kuti tingati vakadhabhula nhamba yatakamboona makore apfuura. Saka naizvozvo tinoti chinhu chakanaka nokuti tiri kunetsa kutsvaga uye tiri kuwana multidrug resistant TB munyika medu. Izvi zvakonzerwa nekuti takatenga mishini yakawanda inonzi Genexpert. Genexpert inotiratidza kuti munhu ane TB asi panguva iyoyo inokwanisa kutotiratidza kuti TB yaanayo inokwanisa kushandiswa mushonga yatoshandisa here yatoti first life kana kuti kwete uyezve munhu uyo ari resistendi here kumushonga yatiri kushandisa kana kuti kwete.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zveHIV neAIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvakabuda musarudzo dzekuZambia uye zvadzinoreva kuZimbabwe.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amunotumira. Wekutanga munyori anoti munofara here mukoma Jonga naBlessing. Ndinotenda nekuverenga kwamaita tsamba yangu ndoda kukwaisa mhuri yekwaChijakara inoti Witness Lord Shailete pamwe chete naamai. Ndinonzi Patson.com Chijakara ndiri kuchipinge.
Rabai makadaro varume nenhau dzechokwadi. Shuva kusatenda uroi. Tinokumbirawo mundisvitsirewo mashoko angu enyaradzo kune vanhu vekuchidye wekwaungwa Kamoto Mapona vakawirwa netsaona yebhazi raenda kwamutoko Kapondoro ndisingakanganwe avo vachiri muchipatara. Ndinovashuvira baba dzamara nevamwe kupora. Ndinoti aiwa Mwari vachanzwa munamato wangu. Ndikwazisireiwo Steven Zenda naAmos Mudzimba naBig Big Bout Mutiriki pamwe chete namai dzamara. Ndini Gwidibira Gavena ndatenda hangu varume.
Mumwe anoti basa munogona vakomana nhau dzamunotaura ndedzechokwadi. Ko vanhu havaone here kuti mudhara wakura tosvikepi tichitongwa nemunhu ava nepfungwa dzemwana mudoko? Mundimoreserowo vese vaiva mufomu 4 pane dziwa. Ndini muteereri weStudio 7 Chinks ndiri pachimoyo.
Mumwe anoti rambai makadaro vakomana, ndini Washington Hector ndiri muHarare.
Mumwe anotiwo verengai utsamba dzedu weduwe nhau dzenyu dzinoita seuchi kwatiri, ndini Perseverance Moyo kumberengwa.
Mumwe anoti makadii henyu basa munogona varume ramai makadaro, asi kuno kuchipinge vachinoti mbavaya vanonzi vanorwira kodzero dzevanhu voita mwedzi wose wapera kusvika nhasi vasati vahoresa vashandi papuraziriya ravakapamba pachihosa. Izvozvi vakatoburitsa vamwe vashandi basa nokuti vainge vapa zvichemo vachiti vanoda mihoro yavo kuitira kuti vabhadhare maschool fees. Saka kurwira kodzero dzevanhu here ikoko? Muresai mudzimai nemwana wangu Celestine. Ndini baba Celestine.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndoyaita shanja, asi tinoti rambai muchinyora matsamba yenyu kuno kuStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau. Dare repamusoro nhasi harina kutara zuva rekunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemagweta ari kumirira varimi vari pamanzou kumazove avo vari kunzi vabve papurazi iri kuitira kuti rigariswe mhuka.
MDC inoti manyepo mashoko ari kubuda ekuti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kuramba kupinda muurongwa hwayo hwehurukuro yekuedza kuzeya matambudziko akatarisana nenyika.
ZANU-PF inoramba kutambira chikumbiro chemanikaland chekudzinga mubato zvachose vose vanonzi vaitsigira mai Joyce Mujuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri nichitumirai zvakanaka vateereri.
Neniwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Kande naJonga.